Nengo ZMDC dzingangosvika zana dzanga dziri kuimba pamuzinda wedura reGMB dzine zvinyorwa zvekunyunyuta maringe nekushayiswa chibage kwavari kuitwa nevanenge vachichigovera kune vanokodzera. Mbuya Esther Mukoye mumwe wevanhu vange vari pamuzinda uyu vachiratidzira nhasi. Mbuya Mukoye vanoti nguva zhinji vanoshayiswa zvinogoverwa izvi, izvo zvinofanira kubatsira vakwegura vakaita savo pamwe chete nechirikadzi uye nerera, asi izvi hazvizi kuitika. Mbuya ava vanoti kusafambiswa zvakanaka kweurongwa hwekugoverwa kwechibage nefotoreza ndizvo zvavasimudza kubva kumba kwavo.
Tine dambudziko rekusarudzwa mumamisha omu, hatisi kupiwa zviri kupiwa vamwe. Zvese zvakapiwa vamwe vazhinji hatinamba. Nzara takanzi nyoresai tunherera nechirikadzi, tese hatina zvatakapiwa. Saka tine dambudziko rekuda kuya kuzotaurawo chichemo chedu chatinacho pano.
Mumwe wevange vari pakuratidzira kwanhasi apo pange pazere mapurisa eZimbabwe Republic Police zita rapi anodzivirira mhirizhonga ndiamai Violet Majo. Amai Violet Majo vanoti varwadzikana nekushayiswa chikafu. Amai Majo vanoti vane humbowo hunoratidza kuti vakawanda vasingakodzeri ndivo vari kugara vachipiwa nekuda kwekuti inhengo dzezano PF.
Zviri kuitika pano pamutasa ndidu kunyeperai. Tine nguva hombe taane makore. Fertilizer inoya paGMB, zvichizipai vanhu fertilizer. Fertilizer ichatipiwi. Tikauya paGMB zvinonzi vaso vemusangano, vanhu vemusangano wezanu PF ndovanopiwa chi fertilizer. Kusvika pano last time ndakasvika pana pa last week but one. Rudawo fertilizer ndakanyimwa zvikanzi uri muMDC. Hapana fertilizer yako. Ndobva ndatoenda hangu kumba. Maraisi akauya zvikanzi donaunza maraisi wakashaya nawega. Hatina raisi randakapiwa. Hapana chetinombowana, tirototambudzikawo. Hatipiwi zvinhu zvikauya zvinonzi muri machinja. Hapana chenyu.
Amai Judith Chitiyo vange vari mukuratidzirawo kwanhasi vaine chinyorwa chakanzi no to unfair food distribution. Amai ava vanoti mumiririri wehurumende mudunhu ravo haazi kufambisa zvakanaka urongwa hwekugoverwa kwefotoreza chibage nezvimwewo zvinotambiriswa vanonetseka.
Siko nhambe yeuma inputs arupiwa mwanhu esarupiwa vanhu vepati chete ndio arupiwa. Varupinda nepati wechairman wezanupf wechindi varupinda mukatumo. Isusu hatibvumirwe kupinda mukatumo kuti vanhu vedu vaonewo mainputs iwa. Saka tawadziwa mukati memwoyo yedu, tashushikana, takaamba kare tichingowadziwa. Nherera hadzisi kupiwa, vanotamburawo chavo havasi kupiwa, chirikadzi hadzisi kupiwa, machemberese haasi kupiwa, asi kuwana.
District Administrator wemutasa Vatendai Kapenzi varamba kutaura neStudio 7 vachiti titaure nemukuru wavo Provincial Administrator wedunhu reManicaland vafunga imbetsa. Hatina kukwanisa kutaura navambetsa sezvo runare rwavo rwange rusiri kusvika pavari. VaAlfred Muchena inhengo yerimwe sangano revarimi kutsonzo avo vanotarisira kubatsirikana nefotoreza inogoverwa pachena iyi, asi vanoti nguva zhinji vanonzwa kuti chikwata chavo chevarimi gumi nevashanu chakawana fotoreza iyi kunyange vanenge vasina kuitora. VaMuchena vanoti nyaya yehuri inofanirwa kuguma pakuita mabasa ekubatsira vanoshaya.
Dambudziko nhasi tiri panapa kuti tione zvinhu zvino mahandouts anopiwa nehurumende especially etsonzo small scale. Tine executive yedu neboard haina zvairi kubenefita but the politicians they are spearheading kuti vatore everything. Tisina kubva wewelfare wacho hatina marepresentative but tinotoshamuna kuti assignment yedu inoburwa sei pasina signature yedu yeboard yetsonzo small scale. Ndo zviri kutinesa nezvatiri kuratidzira zvirema nevanhu vasina chavanoita. Vanhu vari kubenefita ma same families a repetition same family trees.
Kanzura wenharaunda iyi iyo iri muward 11 amai Lilian Chadzingwa vebato reMDC vanoti vanoshushikana zvakanyanya kwazvo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Zuva ranhasi vanhu vari kuratidzira because nyaya iri kuitika mumutasa ngeyekuti mbeu dziri kutorwa nevanhu vepati. Chairman weZANUPF ndiye unotora, chairlady weZANUPF ndiye unotora fertilizer chibage zvirema. Wakabaiwa nguva yehondo, isenge inini ndakabaiwa nguva yehondo, handitorina chandinowana. Ndinotozwi haupiwi, une gumbo rimwe haana chaanowana. Munhu echinyoresa nherera dzekunyepa ende vanhu vazhinji varitora zvinhu izvo, vanonyoresa mazita evanhu. Vanhu vacho handi vanozopiwa zvinhu izvozvo.
Mumiriri wemutasa central mudare reparamende vaTrevor Sarwaka vanoti nhengo dzebato ravo dzaona zvakakodzera kuti varatidzire nhasi senzira yekuendesa shoko kumusoro kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Vanoti vachasvitsa petisheni kuna vakapenzi. vanoti petition iyi inoda kuti vose vakavhoterwa zvigaro nevanhu vange vaine chekuita mukufambiswa kwezvekugoverwa zvezvinhu.
Ndingati dambudziko raunganira vanhu pano nderekuti nguva nenguva panoya mainputs hurumende under the presidential scheme tiri kuona machairpersons ezanupf ndiwo ari kutora mukana wekutungamira urongwa hwacho, yeti hurumende yakatsanangura pachena kuti urongwa uhwu ndihwo hurumende, hausi webato uyezve haufaniri kutungamirwa nemachairpersons, asi vanhu veagritex ndo vafanira kuva vari pamberi vachishanda pamwepo nematraditional leaders. Saka vanhu vemunharaunda vari kutsutsumwa nenyaya yekuona machairperson ezanupf ariwo ari kutungamirira urongwawo achienderera pamberi nekugowa nekunyora mazita zvinova zvisingatarisirwi nehurumende, zvinova zvisingatarisirwi nekomiti.
PaGMB paswera pakavharwa sezvo vanhu vanga vachiratidzira vakaisa musasa pamusuo wekupinda pamuzinda uyu. Mapurisa angangosvika 15 ange ari kuona zvange zvichiitika ari chinhambwe, ukuwo vasori nematikitivha vange veri mukati mevanhu vachiona zvange zvichiitika izvi. Ndakamirira Studio 7 kumutasa, ndini Loida Moyo.